Composite TC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 18 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamako haruzivishe vanoti vanokashamadzwa kuti upenyu kunze kwejeri rwakafanana nehwemujeri mavakange vari. Vanhu gumi nemumwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vanhu vaviri vanoti vainge vashungurudzwa nemapurisa kukwekwe vanowanikwa vasina mhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamusoro mupoka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti nguva yavakagara mujeri yakavadzidzisa zvinhu zvizhinji uye yakavasimbaradza mukurwira kwavo kodzero dzevanhu uye kurwisa uori munyika. Vachitaura neStudio 7 vaharuzivishe vati havatyi kupfigirwa mujeri zvakare nokuti upenyu hwevanhu vari panze hwakangofanana neupenyu hwevanhu vari mujeri mavakange vari kwemwedzi iri padyo negumi nemiviri.
Fashanta isunungurwa pari zvino tichitaura chokwadi chaicho zvakangofanana. Kusunungurwa kwacho handina zvandiri kuona kuti ndine zvandasunungurwa.
Nemhaka yei?
Chikonzero chacho ndechekuti pekutanga ndinoimba kuti makaona chero zuva ndakabuda kuti ndakachingamidzwa nemapurisa eRiot vane marori anokwana matatu. Icho chokutanga chinhu chakanadza kuti no ndiri kubuda ngu mutirongo diki asini chipinda mutirongo hombe. Chechipiri ndechekuti mukarisa chero fika apera kusvika nanhasi zuva nezuva kana ndisingaindi kumatare nenyaya yemhosva idzi dzandiri kupomedzerwa then ndinenge ndichinda futi kunoripota kumapurisa kunomamwamapurisa kundiratidza kuti ndichipona nyaya yacho kazuva nezuva. And kutambura kuri kuita vanhu kutambura kwandiri kuita kunyange neni nekuoma kwakaita zvinhu kwakaita upenyu hwangu hwevamwe mutengo dhora charo charo riri kuamerica hachakwanisa kutenga chinhu zvinhu zvaoma. So kusununguko handina zvandiri kuona kuti huri papi. Even tikabvako kune zvekuti mararamiro tisingatisakataura even chiro zvekunetsa kwaingoita zvinhu zviri basic zvakakosha munyika. Tikaenda chaizvo chero kukodzero dzevanhu hapana padzati dzawanikwa. So tingori mutirongo nekuti tikatarisa kusawana kodzero tiri kuvanhu vari mutirongo dzekuti vanyorosawo kufota vavhoti zvinhu zviri kuwanikwa chiro kune vari kunze kune vakutadza kunyorosa kufuta nekuti havana zvitupa ndezvimwe zvezvinhu zvinoratidza kuti isusu kuti inini ndakabuda mujere diki ndichipinda mujere hombe zvinhu zvinoratidza kuti ndinogona kunge ndakaona rusununguko asi rusununguko rwacho handina kuruwana.
Imimi sava haruzivishe chii chamunofunga kuita pamusoro pezvose zvamuri kuona zvamunoti hazvina kumira zvakanaka?
Zviripo mukoma ndezvekuti inini semunhu angari mutirongo kwemazuva anosvika ivo 322 ndine kufunga kwandaiitawo zuva nesu ndiri munhu akatiwo chenjerei ndiri munhu anotifungeiwo ndine kufunga kwandaiita zuva nesu ndine zvakawandawo mazano anenge ati ndaikashuwa kuti zuva nerimwe nerimwe ndinenge ndine zano randiri kufunga rekuti orit pamadambudziko atinawo aya matambudziko atinawo tinokunda sei dambudziko guri ratinaro iri toribvisa sei kuti vanhu vane ufaro muri kunzwisisa. Saka mazuva 320 ndine mazano 322 and but ekutanga teichita rimwe pazuva rimwe pakufa. Rekutanga nderekuti ndiri kukurudzira vanhu kunyanyanya vechidiki kuti ngatinyorosei kunovhota. Ndo zvandiri kunyanya kukurudzira and tinyorosa kunovhota wai ndichikurudzira kuti ngatinyorosei kunovhota zvinhu zvisinganetsi zvinhu zvekuti hazvidi kushingiwa kanyanya ikodzero dzedu.
Imwe nyaya yandinoziva inokunetsai ndeyezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Chii chamungada kutiudza pamusoro penyaya iyi?
Vanhu ava vane muzimbabwe vari kunonzi kudiaspora tikatarisa vanodarika mamiriyoni matanhatu zvava zvezimbabwe zviri mune dzimwe nyika kuna nasouth africa kuna naengland kuna naamerica kuna naaustralia kuna nazambia kunyika dzakawanda wanda dziri kunze kwese saka vanhu vane kodzero dzekuti vavhote ende hazvizi zvinoshamisira chimwe mozambique chaivo painoita sarudzo chaiyo tinoona muno muzimbabwe vanhu vachiita mitsetse zvava zvemozambique zvichivhota
tikatarisa nzira yamafamba nekugariswa kwenyu mujeri nemamwe matambudziko amasangana nawo munofunga kuti vaharuzivishe vacharega here kutaura vachirwira kodzero dzevanhu nekurwisana neuorese zvavagara vachiita
inini mukoma ndikuudze chokwadi uye ruzhinji rwese rwakateerera kurwira kwandaiita kodzero dzevanhu ndisati ndapinda mujeri paipai hapana zvindaiita pandakapinda mujeri ndingatoti ibhabhatidzo ndakawana mukana kwemwedzi inodarika gumi andakagara mwedzi gumi nemazuva gumi makumi maviri nemaviri kwakatondisimbisa kwakaita kuti ndinyatsoona kuti zvandaiita inini ndaitoita zvokutamba ndisati ndapinda mutirongo and chiunyanya kuita kuti kundipa ushingi chiunyanya kundipa ukasa hwokuti ndinyatsokwira kodzero dzevanhu ndechekuti zvandakasangana nazvo pfumvu yandakasangana nayo kutambura kwandakasangana nako marwadzo andakasangana nako haafaniri hazvifi zvakakodzera hazvifaniri kukodzera kuti azosanganikwawo nawo nechimwe chisava chino nyika zvinhu zvisakakodzera uye ndikaita zvokumira ndikasarama nichirwisa mukoma dambudziko iri rinogona kuzodzokerawo chirwireni kwandiri saka ndofanirwa kuti ndichorwisa ndichowedzera nekutira dambudziko risazondiwira risazondiwira futi uye risawira futi zvimwewo zvava zvezvimbabwe
vaharuzivishe hamutyi here kusungwa kana kudzorerwa mujeri zvekare
kutya handityi mune vanhu vakawanda vari kutogara vachirarama vachitobuda majeri achitopera ini akatopinda ndikatobudamo saka kana ndakambopindamo ndikabudamo chero zvikanzi ndinotya mukoma nhamo iri kutambwa nevana vezimbabwe pano panze yakakura kudarika kutambura kwandandiri mutirongo
vange vari nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi masere nevaviri 382 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere 5258 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu 226,460 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevana 4,209,724 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitanhatu nemakumi masere nevatatu 3,236,083 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana manomwe nemakumi mana 28,740 mutongi wedare ramajistrate kukwekwe akawana vamwe vanhu vaviri vanoti vainge vashungurudzwa nemapurisa kukwekwe kumidlands vasina mhosva vadion jane craig nemumwe wevaviri ava vanoti vakapfurwa nepfuti nemapurisa pagumbo vakaendeswa kuchipatara kukwekwe general hospital umwe wavo akatiwo akarohwa nemapurisa muviri wose mapurisa anonzi aivapomera mhosva yokuvanza kwainge kuine mumwe mbavha yavakange vachitsvaga asi mutongi akati zvapupu zvehurumende hazvina kuuya neumbowo kwekuti vaviri ava vainge vapara mhosva. Vaviri ava vaimiririrwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanoti Muzvare Nosimilo Chinaiwa navaJabulani Mhlanga. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mufunda.
Yangairi nyaya ya Dion Craig Naminad Moyo ndowaipomerwa mhosva yekuchirungu yekunzi wakanzi wakaita defeating and obstructing the course of justice, kana kuti vaikatadzisa mapurisa kuita basa rao, kana kuti kutadzisa kuti justice iitwe. Wakaipomerwa mhosva yekunzi wakadzividza kana vakatema mapurisa nematombo kukwekwe muku Midlands province. Ndokwa wari kupemerwa mhosva unzi ndokwa zvawakaita mhosva yavo muna January 2021.
Vainzi vakaita sei chaizvo?
Vachinzi vakakandira mapurisa matombo kuvadzividza kusunga mukomana ainzi Maxwell Moyo pamba pavanga vasvika mapurisa ari. Saka wakazosungwa kana wakazorohwa, wakarohwa zvakanyanyisa nemapurisa iwawa, wakazotopedzisira watovenda kuchipatara kukwekwe General Hospital kwawakazonorapwa. Wakanosiyiwa nemapurisa mapurisa achitora Maxwell Moyo aipomerwa mhosva yekuba. Wasiyiwa kudaro vanhu veruzhinji ndo wakazotobatsira vanhu vaviri vavava, Craig uyu mudzimai uyu Menard murume ndo wakazotobatsirwa kuenda kuchipatara kunorapwa. Wazorapwa kunze wapedza kurapwa ndo pakazoiswa macharge nemapurisa ekunzi wakada kukonzeresa kana kudzividzwa kufambisa zvakanaka kwenyaya ya uyu Maxwell Moyo. So, wakazomira pamberi pedare kubva trial yakazotanga muna October. Wakamirirwa naSisino Smilo Chanaiwa namukoma Jabulani Mhlanga weZimbabwe Lawyers for Human Rights, wanowano bata basa reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuMidlands nekumatebelo and provinces.
Major Street vakati kudii chaizvo?
Major Street vakati zvatitaurwa mudare hazvipindirani nemhosva iri kupomerwa vanhu vawana vanga vakatowa mavictim ekutorohwa ekutokuwara, saka vakanzi havana mhosva. Tiri kufara nemutongo uyu kuti mavictims kana kuti vanhu vanenge vari vanotowanikwa vari mavictims police brutality kana kuti ekurohwa kwemapurisa kukanganisiwa kodzero dzavo vari kungowanikwa pamberi pematare edu edzimhosva vasina mhosva, vachinzi havana mhosva.
Pane hurongwa here hwekuendesa mapurisa aya kumatare kuti vakachenerwa nedare ava varipwe?
Pari zvino ndinodavira kuti zvinhu zvaitika svondo rapfuura izvi nemusi wechitatu, asi pari zvino ndinodavira kuti svondo rino kana rinotevera kana kuti anoteverayo magweta edu anenge achizotaura nevagari vekukwekwe neumwe wako vanogara mugweru kuti wanzwe kuti nyaya iyi inofambiswa sei. Zvehongu zvinhu zvatinodavira kuti kuZimbabwe Lawyers for Human Rights kana zvaitika zvakadai kune yatinoti program yatinoti anti-impunity, yatinoti vanhu ava vanokanganisira vanhu kodzera vanofanira kungosiya wakadaro.
Vanofanira kuitwa sei?
Vanofanirwa kuitwa held to account for their omissions or commissions. Nzvimbo inoi macommissions avakaita ekuti vakasurova vanhu, vakakuvadza vanhu vakachizovapa mhosva and mhosva iyi yaraswa nedare. Saka kazhinji kacho kune yatinoti anti-impunity muchirungu, yekuti ngatidzidzisanei kuti izvi hazviitwi, ngatichere gomba titi pukoko hazviitwi. Mutemo wakamira zvakadai muZimbabwe, hamukanganisire muchori kodzero dzevanhu. Saka tinotarisira kuti vagari ivavo vane maoptions kana kuti vane maoptions ekupesuwa option iyoyo yekutora matanho yekuti kodzero dzavo dzakakanganiswa dzinofanira kugadziswa nenzira yakati. Kazhinji magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights abatsira kusuwa kana kuti kodzero dzavo dzivo dzigadziriswe nenyaya dzekutora nyaya idzi kuendesa kumatare kuti zvamakatitira izvi mapurisa makatikanganisira.
Chimwe chinangwa chekuendesa mapurisa kumatare ndechei chaizvo vamafunda?
Tinoita izvo tichitirawo kuti tidzidzisewo mapurisa kuti nevamwewo vakadaro mastate actors including ama non-state actors kuti aiwa musaite zvinhu zvisiri pamutemo, ngatiite zvinhu zviri pamutemo. Hakusi kuti magwema vanhu vanokara mari sereka unonge wakanganisiwa, kwete. Asi tinoona kuti chikuda kuzama kueducate nekudzidzisa kuti aiwa kodzera dzingochorwi pamangodira henyu kungoita vana veZimbabwe zvamangoda, kungoita zvaangoda, munhu angoda kungokika, munhu angoda kungodai. So tinodavira kuti this will be a lesson kuma law enforcement agents edu kuti ayo remekedza ikodzero dzezvarwa zveZimbabwe.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR vakumbirai mafunda vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rotarizirwa kuva nemakomishina matsva matanhatu zvichitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina muna Chikunguru. Godwin Mangulda anotipa nyaya inotevera.
Uchiziviso chai kuneve ruzhinji, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeStanding Rules and Orders iri kukoka veruzhinji kuti vadome vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kuti vatore zvigaro zvenhengo nhanhatu dzekomisheni idzo dziri kusiya basa musi wa6 Chikunguru apo panopera nguva yadzo yekuve nhengo dzebhodhi rekomisheni. Komiti iyi inoti panodiwa vakadzi vana nevarume vaviri kuti vatore zvigaro izvi. Komiti iyi ino veruzhinji vanofanira kudoma vanhu vane chiremerera pamwe nehunyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo. Vanhu vanobvumidzwa kudoma vanhu vavanoda kuti vapinde muzeki kusvika musi wa18 kukadzi, uye komiti iyi inozoita bvunzo dzekuona kuti vanenge vadomwa vanokodzera here kana kuti kwete. Komiti iyi inozoendesa mazita evanenge vakunda kumutungamiriri wenyika uyo anotambira mazita aya kana kuaramba. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vati zvakakosha kuti pave nenhengo itsva dzekomisheni iyi, asi vati vanhu vanodomwa ava vanofanira kunge vakazvimirira kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Chatinozotsinhira pakunge vagadzwa makomishina aya ndechekuti ngavachigadzirisa kuona kuti basa ravanoita ivo ravandudzwa kureva nyaya dzatingadzi maelectoral reforms, kana kuramba vachigadzirisa administration yemaelection, vachigadzirisa mitemo inotarisa nyaya dzesarudzo, vachiadvisa government. Saka tinotarisira zvekare neiye kuti tine chatiri kutarisa chatingati kushanda baboka reZimbabwe Electoral Commission rakazvimirira roga yatingati independence yezek inobva zvekare kuvanhu ivavo vanenge vachizoappointwa semacommissioners. Saka kureva kuti pachaitwa mainterview avo zvekare vanhu ivavo vanofanira kunge vari vanhu vanozvimirira vega, vano vasingasapoti zvematongerwo enyika, kuti vasingamiri neboka kana nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwe vanhu vatsva muzek kunogona kusandura maitirwo ebasa muzek.
Chokutanga, nguva nonguva pakaudzwa vanhu vanyowana vanodaidza vaive kuti flesh blood, tinenge tichitotarisirawo zvakare kuti kuuya kwavo kunogona kuunzawo shanduko kumaitirwo ebasa anenge achiitwa nezek. Saka tinozvidavira uyewo tinotendera kuti zvinofanira kunge zvichiitwa zvichitevera bumburo remutemo wenyika.
Vamakoni vatiwo zvakakosha kuti mutemo wemafambisirwo esarudzo ushandurwe kuitira kuti zeki ikwanise kushanda yakazvimirira.
Chinongodiwa kuti pange pane handigati mareforms, maelectoral reforms anoita kuti makomisheni edu ashande zvakanaka, anga ari independent uye achiita basa ravo zvichitevera zvido zvenyika kwete zvido zvehurumende inogona kubva mangwana kuchiuya imwe zvichingodaro.
Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira munyika anogaro chema-chema achipomera zek mhosva yekuita basa ravo yakarerekera kuhurumende nebato riri kutonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAfrica University Dr Wellington Kadzikwa vaudza Studio 7 kuti zek haina chimiro chakanaka kune veruzhinji uye kusandura vanhu hakuna zvakunogadzirisa. Vanoti semaonero avo, mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa uye mutungamiri wenyika haafaniri kuve nechekuita nekusarudzwa kwenhengo dzezek.
Mutemo unoti vanenge vadomwa mukuru wenyika anozosarudza mukuru wacho nemuteedzeri wacho, unenge wauti chikora kodziri dzevanenge vasarudza. Ivo vanofanira kungoti paramendi yosarudza vanhu ivavo, yobva yasarudza futi anoti mukuru we mukuru wacho anotezera zvongopera muparamende kuti paramende kana ikazenge yakwiza mazita acho kune mukuru wenyika zvoreva kuti yakwiza kune rimwe bandiko rinotove mamwe masimba.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kuumbwa patsva kuitira kuti veruzhinji nemapato ematongerwo enyika vavimbe nayo.
Zimbabwe Electoral Commission ibazi rinoda kuumbwa patsva kuti rigokwanisa kuvamuridzi wepembe wesarudzo dzinoitika pajekerere mu2023.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZEC amai Letitia Kazembe kuti tizwe kuti ndivanani vari kusiya zvigaro zvavo muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Rinoti kurwisana kwatanga zvakare mubato reZANU PF mushure mevanhu zana rine gumi nevapfumbamwe 119 vati vanoda kukwikwidza kuve nhengo dzeparamende ipo paine zvigaro makumi maviri nezvisere zvichakwikwidzirwa musarudzo dzemusi wa26 kurume. Izvi zvinonzi zvichakonzera kusawirirana pakati pavaemasori Munangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. MuNewsday makare, mukuru mutsva weZimbabwe Revenue Authority paBide Bridge vaKenneth Mungati vanonzi vabisa vashandi vanopfuura mazana matatu kuvaendesa kune mamwe mapazi vachivapomera mhosva yekuita zveuori. Bato rinozviti Movement for Democratic Change Zimbabwe, MDC Zimbabwe, ranyura tsamba kuZimbabwe Electoral Commission richizivisa kuti hapana anobvumidzwa kushandisa zita rekuti MDC kunze kwaro. Gwaro iri rakasainwa navatundani Ndevele vanoti ndivo mutungamiri webato iri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiko kuStudio 7 ini ndoda kungotaura hangu na president wangu Chamisa kuti nyaya yezita chaiyoka hongu vanhu vanogona kurida ende togona kurida asi neni dzimweni dzenguva chero dai party yenyu ikatonzi Chamisa Party we can even join you chero dai mukaenda pasi pomuti tinokutevera ipapo chero mukaenda nomumvura nomumvura tiri tese izvo musatombotya kana kuvhunduka because tine mipose pamunenge muri tinototi pindai vachamisa nemaoko maviri zvezita zvekuti zita harisiro rinotonga pati harisiro rinotonga nyika isisu tinotungoda kuti chero dai zvikanzi chimuti pati as long hiri yenyu president Chamisa tinotoinda kuchimuti koko because ndokwatiri kuda zvamonzora izvi hatine kana basa hatina kana basa naye kana kutombofunga kuti kunei isvoko zvezvaro riri kutongofamba riya.
Ndinopa kurudzirei kuti kumunhu wese ari kundinzwa iko zvino taakuitarisana nemaelection 2023 inonzi politics. Munogona kuva nemamwe mafungiro ekuti tikazodai tozodai tozodai kunyange ukatumwa kunzi uraya munhu tokupa 100 US inoshanda here mukati meupenyu hwako yese 100 US kunyange ikashanda asi nzinza maane ngozi. Saka ngatisatore politics topera kuponda andoita sotoita se vachamisa vakapinda pachigaro muchaona vachamisa vakagara nava Munangagwa bhozi vachamisa haasi munhu anodamhirizhonga haasi munhu anodei uchazoona vakagara usi vachitopuwa mamwe mazano kuti apo daiwa dai 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 ndaiwo ndonga hangu apo asi apo daiwa dai 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 isu sewatsigiri wavo ngatibatanei ngatibatane bhozi tese tingori maZimbabweans. Iwe kana uchisapota ZANU PF hapana munhu anokumanikidza ikodzero yako. Ini ndinosapota president Nelson Chamisa anova mutungamiri anoziva zvaanoita. Iwe unosapota vaMunangagwa then toita se tobatana to kana kuri kugara pasi tombogara pasi watsigi toodzana se uchisapota MDC se uchisapota ZANU PF kwete kupondana hapana chatinowana kupondana. So chandikurudziro yangu ndeyekuti ngativei vanhu vanoziva zvaanoita kuti pachazopera maelection tichazosara taane ngozi kumadzinza edu isusu.
Mangwana ni akanaka shamarari ya Studio 7. Zitarangu ninozi mafira kureva. Na uya nilu kutawura ngezvayo inyaya ma election ku Zimbabwe. Kuti isusu zvabwe zvemu Zimbabwe. Tikade kuite mavhoti. Obviously mavhoti agara tinoziva kuti anobiridzirwa. Ndanga ndine pfungwa yekuti hazviti here kuti isusu maZimbabwe toregere kuvhota then tovhoterwa ngeSadak. Nyika dzese dziri muSadak idzi dzotivhotera. Pongo inyore jesu kuzino mavhoti ari kuitwa ngeekuZimbabwe. Tinoti tivhotere president wekuZimbabwe. Tovhoterwa ngeanhu ari kunana South Africa, anhu ari kuBotswana, Mozambique, kundobata nyika dzese dzemuSadak idzi. Zeti votera isusu unenge awina iye totiziye kuti wawina ngeuyu ngaatonge iyeye ende ndiwo vanonge vecheringe mavhoti acho zvefuti ndo maonere ndinozviita because tikavhota muno muZimbabwe tikavhota mavhoti acho acharengwa futi ngeZANU-PF saka hazviiti kuti ZANU-PF iri yena iringe marizauti acho yezona anaunza futi kuti tariwa anoramba andori ahead ngenyaya yekuti anoramba achindobiridzira saka hazviiti here maonero wangu wangu kuti tivhoterwe unge nyika dziri dzakatitenderedza
Ramavhasa tachida kukukorektai Welsh venxube navatsvangirai havana kukonana nokuti Welsh venxube vangapwa prasi vakakonana nokuti Welsh venxube was leading a team yakaichida kupinda kusenate vatsvangirai vachifunga kuti no the same idea of the senate at that time was premature nokuti nyika yanga ichikwata ichiboila mukudona kweikonomi vachiti it was not necessary for the country to have senate in the event yekuona kuti nyika iyi iri kutowira pasi nenyaya yeikonomi so Welsh venxube and his team went on to contest masenatorial seats and they lost because they didn't have the backing yet the generality of the MTC supporters saka musare vanhema
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Gati mboenda iku Cameroon chone kuti mitambo ye Africa Cup of Nations yaka mirasei. Pa mitambo yaka tamga nezuro, Burkina Faso 1, Ethiopia 1, Cameroon 1, Cape Verde 1. Mitambo icha tamga nasi chipiri yaka mirase izi. Malawi icha tamba ne Senegal, Zimbabwe icha tamba ne Guinea, Gabon icha sangana ne Morocco, Uye Ghana ichatamba ne Comoros. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakakurudzira kuti paramende yeAmerica ipase mabhiri ekodzero dzekuvhota. Senate yeAmerica inotarisirwa nhasi kutanga kuita hurukuro dzebhiri iri. VaBiden vakati hazvina kukwana kungocherechedza zuva raMartin Luther King Jr. Asi tinofanirwa kuzvipira mukupedzisa basa raakatanga tichipa vanhu mabasa nekuchengetedza kodzero dzekuvhota dzemunhu wese. VaBiden nehurumende yavo vakakurudzira bazi reparamende kana kuti Congress kuti ipase mabhiri maviri aya anoti Freedom to Vote Act nere John Lewis Voting Rights Advancement Act. Mabhiri maviri awa anoita kuti zvive nyore kuti vanhu vavhote asi zvinotarisirwa kuti mabhiri maviri awa achatadza kuvhoterwa mudare reSenate.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongo vedi apera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamako varuzivishe vanoti vanokashamadzwa kuti upenyu kunze kwejeri wakafanana nemujeri mavakange vari. Vanhu gumi nemumwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vanhu vaviri vanoti vainge vashungurudzwa nemapurisa kukwekwe vanowanikwa vasina mhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti moswera zvakanaka.